tinoda kutenda ne rubatsiro rwauya kusapota vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe pakudzivirira nyaya yeCOVID-19 seZimbabwe Ministry of Health and National AIDS Council takatoburitsa magwaro anoenderana nezviri kutaurwa nePEPFAR nezvekuda kubatsirwa nePEPFAR. Rubatsiro rwePEPFAR ruchasvika kuvanhu vanorarama neutachiona vachisevenzesa mapartners ava vari kushanda navo. But tinovimba kuti vanorarama neutachiona vachabatsirikana. SeZimbabwe tiri kuti isusu vanhu vanorarama neutachiona vanofanira kuwana rubatsiro.
Takatarisa rubatsiro irworwu rwemari iyoyi $150,000 vaUK. Imari yamungaona ichiita basa rakakura here zvekubatsira vakawanda vanorarama neHIV?
Jonga chandaona pastatement yabuda ndechekuti mari $150,000 uyezve imari iri kuenda kuitech zach neofit. Chandifuna kuona ndechekuti imari iri kuda kutenga zvinhu zvakawanda zvakadini. SuZimbabwe tine almost 1.4 million people living with HIV. Vatinoziva vari pamushonga vatiri kuti ivo ngavagare kumba vanosvika ivo about 1.2 million. Chandisingazivangu ndechekuti ndivese here vari kuda rubatsiro rwanzi runofanira kupuwa. Handingati mari yakawanda, handingati mari yakashishwa, mari yaisho. Chandingangoti rubatsiro rubatsiro. Patiri iko zvino izvi nenyaya yedambudziko reCOVID. Tinofanira kungogashira nekutenda rubatsiro rwese rwatinenge tawana. Tinogona kuda zvakawanda kupfuura ipapo. Asi chikuru ndechekuti PEPFAR yawana zvakakodzera kuti ife urongo rwayo pane zviri kuitwa muZimbabwe. Mari yePEPFAR ndeimwe yemari yauya muZimbabwe kubatsira dambudziko reCOVID kunyanya zveHIV. Andoziva kuti vana Global Fund yakaisawo mari, National AIDS Council yakaisawo mari, iyo government pachayo yakataura pamari dzichabatsira COVID. Saka ndofunga mari idzodzo dzikabatanidzwa dzinowedza nepadzinogona kuti hatiri kusara nedambudziko reCOVID.